isusu se MDCT adina urongwa wekudzinga ma members of parliament kana kuti ma councillors chokwadi riripo ndiro kuti asati tamboita chinangwa chekuti tinge tichidzinga vanhu vava electa ve MDCT vari pasi pegungano re MDC Alliance. Asi chandinongoda kuchekesa ndechekuti vanhu vakaterere zvinotaurwa zvekunzi kune MDC Alliance ine mamembers of parliament nemacouncillors asiri yeMDCT. Saka pari zvino hatina vakadaro vatiri kuona kuti vasiya bato. Asi hazvirevi kuti kana kukaita vanhu vanosiya bato tichadzora tsvimbo. Kana vakaitawo vanoti aiwa isu tatitara zveMDCT yakatiisa mualliance tichavadzinga zveshuwa.
Vasachoi munoti nemashoko avadhube uye urongwa hwatiri kunzwa hwekuti bato ravo riri kuda kudzinga dzimwe nhengo dzebato renyu dziri muparamende nemumakanzu.
Dambudziko rataita idambudziko revamwe vedu vanaabe vedu vaguma kushandiswa vaguma kuiswa mupanera nematurusi ezanoi nekuti ajenda yavari kufambisa iajenda yezamuiizvirivuraunda yeuiti anozviziva kuti munangagwa chaasingadi kunzwa ipresident anototambisa because anoziva marohwa akaita maelection. Saka ndodambudziko rataita ndaiko kuti vamwe vedu ava vari kufunga vari vega varikutazvinhu zvavo vari vega vasina kuti vakushandira zanupiefu aida pasina dambudziko ratiri kuwana. Saka kana uri mushandi watoikuesa kutoshanda kuzvisikwa nekuti ivo vanonyatoziva kuti kuzet unotochendesa bato kuti bato iri ndo raakumiririra vanhu raakumiririra constituency yakati endezvo zvakaitwa MDC Alliance isina nedhona kuepedinazotaisa ikasisa macandidates edu emdc alliance
vadhube. Ndanzwa mune muri ndanzwa muri kuda kupindura, pindai vadhube.
Chinoita MDC Alliance chinhu chakajeka zvekuti munhu wese muzimbabwe anoziva kuti ranga riri gungano remabato 7 akabvumirana kuti tichangoendesa vanhu vanobva mumabato uyezve vanhu vaya vachiramba vari nhengo dzemabato avakabva kwavari. Isusu seMDCT takaendesa 114 mamembers of parliament for the 210 constituencies MDCT chete uyezve tikacherechedza kuti mazuva akapfuurawa mapartners MDC Alliance akauya kuhavestown vakagara pasi vakataura maerano nechibvumirano cheMDC Alliance vakasimbisa kuti chiito.
Vasachoi tanzwa vadhubo vari kutaura nyaya yekuti mapato arimwe MDC Alliance akasunga kuti akutevera vachishanda navamwonzora. Zvichireva kuti imi hamuchabvumidzwa kushandisa zita rekuti MDC Alliance munoti
aiwa ndo matakana naka tagara tichitaura kuti pane vanhu vaita mahungwi nevanhu politics vanhu haisi nyaya yekuti iwo uri kuti ii wakarara kuma kwako kana kuti uri kuti ine shamwari yako inyaya yekuti vanhu vari kuti saka nyaya iyi yekuti hanzi tazvodai tazvodai tazvyanyaya yekuti vanogarisa nezanupiefu chavanacho izanupiefu vanhu havana letsgo mabaelections havati ane muri kuona. Saka
hatina kumboramba elekshini, hatina kumboramba elekshini isu tanonokerwa nemaelekshini iwawo nekuti vanhu
vakavadhube regai vapedze kutaura pedzai 30 seconds vasachwa.
Kumanya nenzira kuenda kuna munangagwa kunopfugano na munangagwa tokumbira kuti tichaita election inyaya yekutya vanhu isu tatoraza kuti politics dzevanhu teerera zvoda vanhu.
Regai tinzwe kuna vadhube, vadhube pindirai tinzwe.
Iri nyaya yemaviolations dzatonomekerwawo nekuti vakabva vanhu ikoko vanga vari vanhu veMDCT. Zvino zvikamwa nemunhu wese ndezvekuti vanhu vatakazvikona vakaisa maapplications ekuti vari kuda kuita MP kana councillor kuMDCT. Vana vezimbabwe vanozviziva izvozvo kunyepa kuti ani ane vanhu ari haana vanhu. Election hatisati dzauya mabaelections dzakamirira 2023 tiri kugadzirira.
Imi vasachwa chii chiri kunetsa kuti bato renyu ringochinja zita ritsvage rimwe zita idzva?
Zita rinobva kuvanhu kusha vanhu isu hatiteereri zvatinoudzwa nevavengi ivo vakaita avo vana kuparadza chinhu chevanhu. Isu tari kuti MDC Alliance harina kutongouya kutokudza zimikirwa takatoita makonza vatechenzi makuru. Vanhu vanoziva vatungamiriri vavo, vanhu vanoziva kuti chii chinofanira kuitika. Siyani akatungamirira Zimbabwe kuenda mberi.